isatigirwika nemapurisa pakufunga vacho vanotengesa zvinodhaka izvanti yakanaka pakuti tiri kuita inonzi supply reduction kuitira kuti vanoshandisa muzvinodhaka at least if there is limited access to these drugs and substances and munhu wanoitawo wasiyana nazvo kana kuti unoitawo substitute nesomething maybe ungoshishandisa mana drugs yanga achiitwa bringin azviri illegal anje maybe like divert to using maybe cigarettes and legal alcohol as a way yekuti inongofunga chawani ish but I disagree nemapurisa kuti vasunge munhu anoshandisa because anoshandisa chete asingatengesi i-end user haazi problem problem inozouya pakuti end user uyu mukamutora mukamuendesa kumajeri sezvavari kuita izvozvo kuti tiri kusungwa ma-end users I include myself because I work with people who need drugs and I'm someone who has experience with drug use so vakatisunga isusu it doesn't help me in a way ngavaitiwo vachibvuma kuti vanhu vaonekwa vaine maquantities mashoma
asi hamufunge here kuti imi pakashaya vanoshandisa zvinodhaka zvinorevawo kuti vanotengesa vanenge vasina kwekutengesera
but zvinodhaka zvicharamba zvirimo muzimbabwe because zimbabwe is a transit country and it becomes a consuming country what I mean by this is madrugs and it's usually like a route yekutransporta kune magonyeti nechiya anodzika kubva kuna North Africa and maproducts achibva kunzvimbo dzakasiyana-siyana anje achidzika chenda nana South Africa and then zvimwe zvichikwidzawo zvichibva kuna Swaziland like inonzi skunk it's a variant of marijuana inobva kuSwaziland so it comes in so Zimbabwe is a transit inotoconsuma saka strategy yetingakurudzira kuti mapurisa ashandisewo abvume kuti ishande iyi inonzi harm reduction yekuti munhu anoshandisa zvinodhaka anofanira kuti awanewo rubatsiro kuti akawana access to health services anje